ZDC. Mangwanana akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanana anhasi uri musi wechina kubvumbi 14, 2022. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti chizvarwa cheZimbabwe chakapondwa muSouth Africa svondo rapera vaElvis Nyati varadzikwe nerubatsiro rwehurumende. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nezuro vakapa zvikepe zvekuredzesa hove kumadzishe nevagari vekubhinga. Sangano remisa Zimbabwe rinotungamira musangano wekuziya mafambisirwo akaitwa nyaya dzesarudzo dzichangobva kuitwa dzemabai elections nemasangano enhau. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Munyori muhofisi yemutungamiri wenyika pamwe nedare remakurukota vaMishek Sivanda vakazivisa nezuro kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakapa mvumo yekuti chizvarwa cheZimbabwe chakapondwa kuSouth Africa vaElvis Nyati vavigwe nerubatsiro rwehurumende. Mutumbi wavanyati unonzi uri kutarisirwa munyika mukupera kwesvondo rino. Vanyati vakapondwa nezvizvarwa zvekuSouth Africa svondo rapera mumusha weDeep Sloot muJohannesburg mukurwiswa kuri kuitwa zvizvarwa zvekunze kweSouth Africa nezvizvarwa zvenyika iyi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nezuro vanonzi vakapa zvikepe zvekuredzesa hove 10 nezvinomwe kana kuti 17 kumadzishe ekubhinga, zvina kumadzishe ekukariba, zvishanu kumasangano mashanu evechidiki pamwe nezvimwe zvishanu kumasangano mashanu emadzimai vaMnangagwa. Vakanga vakavimbisa zvikepe izvi kuvagari pavakapedzisira kushanyira dunhu iri. Vanonzi vakavimbisawo kuti hurumende yavo ichavaka mahofisi ekwamudzviti muBhinga senzira yekurerutsira vagari kuti vaitirwe nyore pakutora zvitupa nemagwaro ekuzvarwa. vaMnangagwa vanonziwo vakati vane urongwa hwekuti magetsi ari kugaiwa kubva mugwenya remagetsi ezuva resolgas nemamwe magwenya emudunhu iri aende muzvikoro nemakirinika zvemuBhinga. Studio 7 aina kukwanisa kubata mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba kanawo kugurukota rezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa. Asi mumiriri weBhinga muparamende achangobva kusarudzwa ari webato reCitizens Coalition for Change vaPrince Dubekwe Siwanda avanoti havana kukokwa kuchiitiko ichi. Vanoti makorokoto kumadzishe ekuBhinga akapiwa zvikepe sezvo madzishe aya achingotamburawo semamwe madzishe emunyika yose.
Ndinoti makorokoto kumadzishe vawana maboti okubata kapenta, nokuti madzishe ekweduo anotambura semadzishe emunyika yose. Saka kana vapiwawo zvokunzi chibatai apa muwanewo zvokuraramisa mhuri, tovaita makorokoto. Hatina utsinye wokuti kana mumwapowo zvakanaka tozoti ha zvaipa anokuti apirwei. Madzishe edu toti hano makorokoto, shandisai zvakanaka zvamapiwa izvozvo, mubate matemba, muchengete muriritire mhuri dzenyu. Ndofunga zvakanaka. Asi zvimwe izvo zvavavimbisa vaMnangagwa zvemabasa, ndifunge kuti mabasa vanga matanga kuBhinga kuHarare kusina nekuumberengwa nekuavanobva kuese kuzishavane vaMnangagwa kuna mabasa. Handiona kuti mabasa angazonzi avako kuBhinga chirudzii, but tinotenda nezvavauya nazvo. Zvibhorani ndakataura kudhara inini kuti zvibhorani haisi development. Isusu tine Zambezi River Jonga. Zambezi River patakabudiswa muna Zambezi River muna 1958 takaudziwa isusu kuti mvura ichakuteverai kubva kwamabvauku. Haisati yauya, aingatevere nezvibhorani, nokuti chibhorani achiite tepu pamusha nepamusha. Hapana zvifuyo zvingamwa muchibhorani. Hapana irrigation yatingaita kuti tirime mukati megore rese nezvibhorani. Saka kungoitawo havo tinotenda vashomai vanenge vawanawo mvura iyoyo kwemwedzi miviri kana mitatu nokuti zvibhorani they dry up. So kana vawanawo vanenge vangowanawo, thank you so much, but hamunangagwa ngavateerere nhoroondo yedu, ngavateerere zvichemo zvedu, vasauye nezvavanofunga kwanobva vachiti anozova nevanhu kubhika. Ngavauye kubhika ndodza zvatinoda, vakaita zvatinoda ndofunga tingabva tafambirana. But aiwa, hatingarambidzi vaenzi sekutaura kwangu. Thank you nezvasiyiwa nemuenzi, ngavadzokeravo kwavanobva vaende, tichasara tichironga zvedu zvinhu zvedu kubhinga.
Tinoona kuti hurumende inenge yave kutarisa nyaya dzebudiriro mudunhu renyu rebhinga iye zvino. Tingati here zvine chekuita nesarudzo dziri kuuya dza 2023?
Handizive kuti makore ose aya 41 vange vachiisa focus kupi. Saka kuti iye zvino vazoisa focus kubhinga, handingataure hangu kuti zvine nemaelections a 2023. But ndoda kufungidzira kuti vamunangagwa vanofunga kuti kana vakaunza zvibhorani vakauya vakazoisa mairrigation avo, nokuti mairrigation avari kuisa aya ndeavo voga, haasi vanhu vemubhinga, kuti zvinovapa kuhwina maelection. Handingati ndizvo zvichaitika, but tongoonawo kuti vari kuedza kuita sei, asi zvatingataura ndezvekuti 2023 tichavakwapaidza zvavasati vamboona vamunangagwa. Chero vakauya ivo pachavo kuzomira kubhinga noti sa member of parliament, ndovarovesa zvavasati vamboona. So ndivo zvandingataura, Jonga.
Imi makwaniso here kunge muripo panga pachisviswa zvekushandisa mukubata hove nezvimwe zvose izvi navamunangagwa?
Ini handina kukwanisa kuenda, Jonga, nokuti isusu hatingoende kwatisina kukokwa. Mutambo uyu wange une vene vavo. Mushanyiri ashanya mukati meconstituency ange ane vanhu vanga vachida kuona specifically. Wangu usiri mutambo womunhu wese, wangu uri mutambo wemadzishe, machiefs edu anga achienda kunopiwa mabots. Mabots avo kwete emacommunities, mapersonal bots avo, machiefs. Then kwabva kwapiwa mayouth ezanu PF newomen's league yezanu PF. So it was a closed club, the youngest club yemunhu wese. So because of that handina kuenda.
Vanga vari mumiriri wedunhu rebhinga muparamende vaPrince Dube Kosiwanda vebato reCitizens Coalition for Change vari parunhare kwakare kubhinga neStudio 7. Sangano remisa Zimbabwe neZuro rakatungamira musangano kuvulawayo wekuziya mafambisirwo akaitwa nyaya dzesarudzo dzichangobva kuitwa dzemabyelection nemasangano enhau. Musangano uyu unonzi wakapindwawo nemunyori mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana, pamwe nevamwe vashandi vebazi ravo, vamiriri veZBC, vamiriri veZEC, Broadcasting Authority of Zimbabwe, nhengo dzekomiti yeparamendi inoona nezvekufambiswa kwemashoko, pamwe nemamwe mapoka ane chekuita nekufambiswa kwenhau. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa kubva kubazi rezvekubudiswa kwemashoko pamusoro pemusangano uyu. Asi vamangwana vakazivisa nezvekupinda kwavo mumusangano uyu kuburikidza nemashoko avakaisa padande mutande reTwitter. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mukuru wemisa Zimbabwe vatavani mwoyo.
Hurukuro dzedu dzanga dziri dzekuti kufambiswa kwesarudzo nekufambiswa kwemashoko hazvipatsanurike. Sezvo kana mutungamiri wenyika akanga aparura urongwa hwesarudzo, mafambisirwo enhau anobva atanga kushanda ari pasi peZimbabwe Electoral Commission, kwete Zimbabwe Media Commission. Saka tatichida kuti tionesane kuti muonero wedu isu tichishandisa donzvo rakaparurwa neZMC, rinova iro donzvo rekuti ZBC yaizopa mukana wakakura sei kushambadzwa kwemashoko. Tikange tichitarisa munguva yemaelections kuti zvakafamba sei, tikavapa zvakare kuparura kwerwaro rwatainge tichiongorora famuso kwemashoko. Rwaratidza irwo zvikurusa kuti ZBC yaramba yongofamba nemuhombekombe mekutsigira bato rimwe chete richisiya pamamwe mapato. Naizvozvo tachikurudzira kuti vabva kunzvimbo dzakasiyana kusanganisira ministry, kusanganisira vanoona nezvemutemo. Vatarisise zvikurusa nekuti pane mitongo yakapiwa nematarezi mhosva yekuti ZBC haifanirwi kushanda ichitsigira bato rimwe chete.
Saka ZBC yati chiiwo pamanga muchikurukura nyaya iyo yekuti havasi kupa mativi esemukana?
ZBC yatipawo muniro wayo ichiti yakateedzera mutemo, ikasi mamwe mapato haana kutora nguva yakapiwa. Saka zvakavaremera kuti varambe vachivadzingirira. Saka naizvozvo isu wacho tapawo muniro wedu kuti hazvina kukwana kuti bato kana kuti muromo wenyika yeZimbabwe inova ZBC inova inonzi ndeye vanhu vemuZimbabwe. Saka inofanira kuita basa isina kwayakarerekera kuti ienderere mberi isingaremekedzi mutemo unovapa zviga zvekuti varambi vakatsinidzira kuti mapato ose apiwe mukana wakafanana kuti akwanise kutaura nevanotsigira mapato avo. So kuitira kuti vasvike kunzvimbo dzose dzenyika ino vachishandisa zvivhitivhiti madzangara dzimu enyika.
Izvi zvakakosherei vamoyo?
Izvi zvinoitirwa kuti nekuti vanhu vemuZimbabwe ndovaridzi vepublic broadcaster kana state owned public broadcaster. Saka ine chitsvambe chekuti inge ichitaura nhunha dzavo uyezve ichitsigira kuti pange pane kuvepetwa kwenhau kwakasununguka.
Saka chii chikuru chamungati chasungwa kana chabuda mumusangano uyu?
Zviga zvakawanda zvabva musangano uyu zvinosanganisira zvekuti panofarwa kunge pane kuchimbidzika pakupepetwa kwezvinoshandiswa kunge vachitevedza kana kuti vachiongorora kuti sarudzo dziri kufambiswa sei, zvikurusa kubva kuzeki nekuti ndiyo inenge ichitarisa pakuburikidza seiyo referee wemutambo uri kuitika. Kasi zeki inowanzoburisa rwaro rwayo vanhu vakangama, rwaro rwataparura nhasi unofarwa kunge kuchibudiswa nezeki nguva iripo kudivi kwavo kuitira kuti isu patinoparurawo rwedu totarisa kuti tikuwirirana here kana kuti hatisi. Kasi zeki inononoka kubudisa, saka tati pakurumidzwe. Kechipiri, tati panoda kuti paitwe nhaurirano yekuti pofambiswa sei nyaya dzekuti coverage kana kuti kubatwa kwemapato ose kusumudzirwe, zvikurusa nyaya yekuti shedule ngaisave ichiitwa nezbc kana kuti nevanopepeta nhau chete, kasi ngaiitwe nevanhu vose. Kechitatu, panga pachinzi ngapaungwe dare revanhu vanga varipo rinoramba richitevera kuti zviga zvanhasi zviri kunge zvichirudunurwa sei kuenda mberi. Saka ndo zviga zvizvi zvanyaya kubuda mukutaurirana kwanhasi.
Mukuru wemisa Zimbabwe Vatabani Moyo vari parunhare kuulawayo nestudio 7. Rinorwira kodzero dzevanofamba nemabhazi nemichovha rePassengers Association of Zimbabwe rinoti kushayikwa kwezvifambiso zveveruzhinji kwave kuita kuti vanhu vakawanda vakwire chero motokari dzavanenge vawana, izvo zviri kuisa vakawanda munjodzi yekubirwa nekubhinywa. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano iri vatafadzwa Goliati vanoti nekuda kwekuti kambani yemabhazi yehurumende yeZupco haisi kufamba nenguva mumaguta pakuenda nekudzoka kumabasa nguva dzose, vanhu vave kutora nguva yakareba vakamirira mumitsetse, izvo zvinozoita kuti vazopedzisira vangotsvagawo zvimwe zvifambiso. Ngatinzwei vachitsanangura.
Kushomeka kwemabhazi nemichovha kwaita kuti veruzhinji vakwire mabhazi vakawandisa vachinzi vamire dumbu nemusana, izvo zvatinoti zvinokonzeresa kuti vanhu vabatwe necovid-19. Apo patichangonzwa kuti kuchaina zvakare vanhu vatanga kubatwawo futi necovid-19. Izvi zviri kuitwa nemakambani ari kutakura veruzhinji kutyorawo kodzero dzedu panyaya dzeutano maringe nenyaya yecovid-19.
Izvi zviri kukukanganisai zvakadii sevafambi?
Izvi zviri kuzoita kuti tinge chikwira chero motikari dzatinge dzatasangana nadzo nekuti hatina sarudzo, uye zvakare mabhazi nemichovha zvishoma zvikuru zvekambani yeZupco. Dambudziko riripo nderekuti hurumende iri kutinyimawo kodzero kuti tisarudze zvatinoda kukwira zvakarongeka. Zvinofamba nenguva, mabhazi ariko nemuchovha hazvifambi nenguva. Isu tinenge tine zvakawanda zvatinenge tichida kuita. Izvino makaona kuti mabhenga anga amboenda kunogara veruzhinji akabviswa akuiswa mutaundi chemuCBD. Ndo zvaakuita kuti vanhu vakwire mabhazi vachienda kunoda kutenga kana kunogadzirisa nyaya dzemaakaunzi nekuitawo zvimwe zvinoda mari nezvimwe zvekubhadhara bhadhara. Saka tiri kuti zvinofanira kugadziriswa nekuti nyaya yezvifambiso haina kumira mushe munyika panyaya dzekutakurwa kwevanhu mumadhorobha.
Saka zvingagadziriswa sei zviva Goliath?
Zvinoda kuti government ise musoro pamwe chete nesu tinokwira mabhazi nemichovha kuti tive nesarudzo, tiisewo pfungwa dzedu kuti zvingagadzirike sei. Hatigona kugadzirirwa kufamba zvakanaka nevanhu vashoma avo vanokwira nekutakurwa nemota dzavo dzemapuraivheti vachisiko pabasa. Havanyatsonzwisisi kurwadziwa kwatinoita nezvatinonzwa kana tichishaya michovha, tichisangana netsaona nenjodzi yekusangana nemakororo nokubirwa nokurwiswa nekubhinywa. Izvi zvinotirwadza zvikuru. Tinoona sekushahanya tinogona kunzi hanzi zvifambiso zvakachipa, asi izvo zvisina kuchipa, tichingodhurirwa chete nekuti zvifambiso zvacho hakuna. Tinotorarama nokukwira chero chero kuti tibate nguva.
Vanga vari mutauriri wesangano revanofamba nemabhazi nemichovha rePassengers Association of Zimbabwe, vatafadzwa Goliati, vari parunare muHarare neStudio 7. Zveutano rakazivisa nezuro kuti hakuna munhu akafa necovid-19 uye vamwe vanhu 66 kana kuti 66 vakawanikwa vaine denda iri nezuro wakare. Kusafa kwakaita vanhu kwakaita kuti uwandu hwevanhu vafa necovid-19 munyika hurambe huri pazviuru zvishanu nemazana mana ane 66 kana kuti 5460. Uwandu hwevanhu vabatwa nedenda iri kubva zvaratanga wakakwira kusvika pazviuru 240 nezvinomwe zvine 166 kana kuti 247,116. Tombotarisa zviri munhau. Nhau renewzimbabwe.com rine nyaya inoti nhengo dzeparamende dzebato rezanupf dzakasveeredza nekutadzisa nhengo yebato recitizens coalition for change vatendai biti kupa mafungiro avo panyaya yaikurukurwa mudare reparamende nemusi wechipiri vachivapomera mhosva yekukoka zvirango. Bepanhau redaily news rine musoro wenhau unoti vaive mudzimai wemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaconstantino Chiwenga muzvare Mary Mubayiwa havakawanikwa nezuro vaine mhosva yekuda kufojera muchato wavo vari kutarisirwa kupiwa mutongo wavo nhasi. Yave nguva yenyu vateereri yekusvitaurira moga zvamunofunga.
Magadi kustudio 7 ina angu ndinoda kutaura panyaya yekuma yemavhoti next year. Gore remangwana tinodawo nyika dzekunze dzitibatsire dzipindire tisunungukewo nokuti nyika kwaya kuenda kusiraiti. Tibatsire iwo nyika dzekunze dzitimiririre tiverengerwe mavhoti dziripo nyika kwadzo dzinokwanisa kutibatsirawo. Ndoda kukutendai vestudio 7 nokuti panhau chaidzo chaidzo vedu veZimbabwe tatambura tanzwa. Hapana chinhu chatinoti chiri raiti, zvinhu zvese hapana chatinoti chiri raiti. Ndatenda hangu ndinonzi Maishava.
Kasara seiwo vateereri vose pastudio 7 makadi kumativi mana ese enyika. Ndiri kutaurawo ndiri pano pabakersfort. Zvakaoma vakomana, zvakaoma vedue. Tine tine urombo navaevisinyati vakatisiya wapa nenyaya yemhirizhonga yakaitika musouth africa party split up. Kuti mweya wongaozora murugare. Nyika yedu dai yanaka, watadzokerawo kwedu kunyika kunovhota. Munhu wese agona kuvhoterawo kuti nyika ishanduke, nekuti zvakaoma shuwa. Mukuru wedu uyu Ana zvauri kumbotaura parozvitika kuno kuti kuno tirikungowawo zviri kuitikawo asi kweduwo zvari kumboti svikewo asi iwo zvasvika kwatiri asi tinokumbira zvoshuwa kuti madai nyika yedu yanaka vataendawo kunovhotawo tagadzisawo nyika yedu zvakaoma nokuti totodemba mukuru danga aripo atakabvisa nechisimba vamunhu vamugabe avo vaitombotimiririrawo asi haiko zvinoizvi haa takarashika pokubaya takarashika iro mubatani atakaita asi haa tingazvita sei asi achingondokurudzira nechekuti dai tinovhotawo 2023 ande tinorejista tinovhota nyika yedu inake tigadzirise nyika tipinze mukomana apinde pamwe zvinhu zvingaita zviri nani tatenda vateereri
ya pakaipa takwara nenhamo mzimba hei tichatizira kupi manje kusauti kwacho tiri kungorohwa dai vamboti tiro plani hurumende yedu iyi yakutonga nedemo manje akundokutonga nedemo but hazvinopera chete
tinomukwazisai vanhu vestudio 7 tinomufarira yambo nechirongwa chenyu tinokashikamara nemashoko evatungamiri venyika dzekuzimbabwe kuti vanotaura nyaya dzehondo kuti hondo yakarwiwa kare ikapera nenguva yavo zvikadarika asi nenanhasi vanoti nyika itongwe ngebhiro ivo vari mapurezidendi and nyika mune vanhu vanodzidza ivo kuzoenda papurezidendi chikoro kudzidza but vati nyika itongwe ngebhiro saka vichida kuti vakiite hondo zvingavataure kuti nyika ine inofanira kuzotorwa ngerimwe bato tatomidzisana chibhakira torovana kwanyiswa ndouchatonga nyika tiri marudzi isu tega because ivo ndo vanozvitora kuita sekunge ndo vanhu vichisafa kuuya kunyika inonze kunze kutsvaga mafuro manyoro but havazvonzese izvozvo pamberi neudzvanyiri nokuuraya vanhu but mwari ane chekuita nenyika yezimbabwe ngaapinde hake mukomana
makadii zvenyu pastudio 7 apa mukutaura nangundu cape town uko ndoda kungotaurawo panyaya yekuurawa kwevakuitwa vanhu zvavo zvezimbabwe south africa maonero angu ndoona sokuti zvinonetsa kupera ende ropa rinogona kuzodeuka zverakatonyanya nokuti zvava kuita sekuti zvava zvematongerwo enyika nokuti kana kongotagetwa mazimbabweni chete apa takatarisana zvine maelection zvava kuita sekuti south africa ikutotumwa iri kutopuwa puresha nedzimwe nyikawo dziri kutemera zimbabwe masarucho nekuti hurumende yezanupf iwane ichitobva hurumende yezanupf inotozvishya kuti vanhu vabviswe muno because inotoziva kuti vanhu vava vakaenda vese vava inenge inotozviva zvine mutsindo saka zvematongerwo enyika zvinotinetsei zvikuru sei south africa inenge itotopushiwawo dai angorega ta vanhu vese vangozvinzira muzvakanaka airega kudeura ropa revanhu vanhu vanondovhota murunyararire vaisa mutungamiri wavanoda but zvematongerwo enyika manje zvichaguma zvava hondo because vanhu vachahopezira vada kudzoserawo kana kuzoendawo kuzimbabwe ikoko vanhu ndogarira kumabhodha kune vanenge vachibva kuno south africa zvakwa zvesouth africa kwakutanga kuzorivhenja saka zvinokonzeresa hondo izvi mberi ikoko kunogona kuzova neukama huzina kunaka pakati kwesouth africa nezimbabwe ndo maonero endiri kuona kwezviri kuenda ikoko because vanhu havazongopeti mavoko tichifa tichasvika panguva yekuti tirizodzoserawo tikatadza kudzosera tiri muno munhu chaainda ndogara kubet bridge ikokoko tichipisawo marori anenge achibva kuno nezvizvakwa tichivapfekedzawo matai tichipisa ndo matangiro achadeta hondo yacho ipapa
makadiko mazimbabweans kwese kwamuri paserese renyika right here in Durban kuno kukure nani hakuna kana problem iriko for now but kapakaita anything tichikozivisai but for now this side everything's okay thank you
idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika akapfuura nekukuwadza vanhu muchitima muguta renew york frank r james anonzi akasungwa nezuro Murume uyu anonzi ane kero dzekwaano gara mbiri imwe mudunhu rePennsylvania neimwe iri mudunhu reWisconsin. Kurwiswa kwechiteshi che 36th Street chiri mumusha weSunset uri muBrooklyn kwakasiya vanhu makumi maviri nevatatu kana kuti 23 vakuwadzwa, gumi vavo vachinzi vakakuwadzwa nekupfurwa. Mapurisa anoti vashanu vavo vakakuvara zvakaipisisa. Vamwe vanonzi vakakachidzwa nechiutsi, vamwe vachikuwadzwa mukumhanyidzana kwakaitika vanhu vachiedza kubuda. Muchikamu chatinotarisa zviri kuitika munyika, tabata mufundisi Chakangwenya vekereke Salvation Army uye vari mumiriri wesangano revana veZimbabwe vari muno muAmerica, Resim Family USA. Mufundisi Ngwenya vanoti kusungwa kwaJames kunobatsira zvikuru vagari vemuNew York kuti vagadzikane, sezvo vave kuziva kuti munhu akapfuura vanhu abviswa mavari.
Frank James ndozita rake, akapinda Subway. Mavideo anotoratidza achitopinda kuita kunge munhu kwaye akapfekawo uniform dzekuita kunge construction worker. Akapinda paSubway akatobhadhara ticket rake akatoswipawo MetroCard rake akatopinda, akapisira aita zvaaifanira kuita izvozvozvo. Tinongotenda Mwari kuti vanhu hapana akafa, but vakakuwadzwa zvishuwa vanhu, and tinongotenda Mwari kuti abatwa. Noti munhu akadaro kumungagara muchifunga kuti anogona kuzviita zvakare, vanhu havambosununguka. So tinongotendawo Mwari kuti abatwa.
Kubatwa kwaaita uku kunorerutsa zvakadii kutya kwanga kwave muvanhu vemuNew York?
Chimbofunga dai uriwe wakuwadzwa, munhu wacho onza asati abatwa, kana iri hama yako, hazvimboita zvakanaka. MaNew Yorkers vanhu vakasimba havo. Munorangarira 9/11 yakaitika muno muNew York, zvimwe zvakawanda zvakaitwa. So MaNew Yorkers vanhu vakasimba zvavo, uye havatyi kuramba vachienderera mberi neupenyu hwavo. But kubatwa kwake kunobatsira kuitira kuti vanhu vazhinji vanotya vayava, vanoramba vava kuti munhu uyu abatwa, vanokwanisa kuenda kumabasa vari vakasununguka vasingatye. Uye vakakanganisirwa ivava vanoziva kuti munhu uyu akunosangana nezvaaitsvaga, zvinova dumiro remutemo.
Hapanawo here zvizvarwa zveZimbabwe zvingadai zvakabatanidzirwawo mutsaona iyi?
Tinotenda Mwari kuburikidza neZim Family USA tinoona kuti hapana vana veZimbabwe vakabatwa nemamwe machechi nenge WhatsApp groups atiri, ane mamwe akangowanda masocial WhatsApp groups kana even paFacebook. Vana veZimbabwe tinenge tichitsvagana. Tinotsvagana zvichingoitika unobva watanga kutsvaga naye ari kuNew York, ndiani ari kuBrooklyn, ndiani, what's going on. So hapana mwana weZimbabwe akabatwa kana kuti akaafektwa nenyaya iyoyo. So tomotendawo Mwari pamusoro paizvozvo.
Tichitarisa nyaya dzekuchengetedzeka kwenzvimbo dzinokwirirwa zvitima neveruzhinji, pane zvamungati here zvingadai zvakapotsekawo nevanochengetedza nzvimbo iyi zvakabvumidza kuti murume uyu anga achipinda nezvomo?
Pane vanoti mametal detectors aifanirwa kubata munhu iyeye. Pane havari kushandisa kumaairport mametal detectors ekuti pakangoita chinhu chinenge simbi simbi, chinenge futi futi, inovharira. Those metal detectors I know kuti vanawo muNew York, but handifungi kuti vakaisa vakapedza zvese mese maareas ese, because unotomuona achitopinda nemabhegi ake maviri. Obviously mabhegi wayi ndiwanga inechi anga ine futi nemabhomba iwayo. Saka dai mametal detectors ayaya anga aripo, angadai akabva bata kuti no munhu yanechi ane chinhu chainacho.
Ivo mapurisa muNew York vati vazivisa here chinangwa chakaita kuti murume uyu anga achitora matanhwa?
Havasati vataura, hapasati paitwa anything so far, hapana chati chataura kuti chii chaari kuitwa. Atobatwa anga achifamba zvake tange munhu ari kuenda zvake kumbare kunotenga matomati. Zvofamba zvake iye achitosungwa. Vamwe vanhu vari muno umu just like any other places, vamwe vacho vane mental health issues.
Avanga vari mufundisi Chakangwenya vekereke yeSalvation Army uye vari mumiriri wesangano revana veZimbabwe vari muno muAmerica, Resim Family USA, vari parunhare muNew York neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, regai tingotarisa zvanga zviri munhau nhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti chizvarwa cheZimbabwe chakapondwa muSouth Africa svondo rapera vaElvis Nyati varadzikwe nerubatsiro rwehurumende. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa neZuro vakapa zvikepe zvekuredzesa hove kumadzishe nevagari vekuBinga. Sangano remisa Zimbabwe rinotungamira musangano wekuzeya mafambisiro akaitwa nyaya dzesarudzo dzichangobva kuitwa dzemabyelections nemasangano enhau. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manhero anhasi apo tichakupai dzimwe nhau. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@vowenews.com. munobanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndichiti muswera zvakanaka vateereri.